Mapurisa nemasoja mubotswana ari kufamba munguva dzeusiku achisunga zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi achibva zvitakura achinozvikanda kudivi reZimbabwe. Vamwe vari kudzingwa nenzira isina chiremera iyi vanhu vakanga vachigara mubotswana zviri pamutemo uye vachishanda munyika iyi zviri pamutemo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSamson Murefu vanoti vakaoneswa chitsuko nemapurisa nemasoja mubotswana mushure mekugogodzerwa pakati peusiku nemusi wemugovera svondo rakapera. VaMurefu vanoti vakabatwa senhapwa sezvo mapurisa nemasoja akaramba kuvapa nguva yekuti varongedze midziyo yavo inokosha zviuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kusanganisira motokari yavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinzwa mumukanwa mamupere muzvare Christabel Moyo vanoti matanho ari kutorwa neBotswana mukudzivirira coronavirus avaisa panyangadza mushore. Muzvare Moyo vanoti varasikirwa nemidziyo yavakadikitira vachishanda kwemakore manomwe muBotswana sezvo vasina chokwadi chekuti vachaiwana here mushure memwedzi mitanhatu.
Kudirwadza nokuti tinotora nemakore takagara munomu tine midziyo yakawanda zvinhu zvakawanda zvatiinazvo kuti ufunge kuti ongonoiswa muZimbabwe uchisiya zvinhu zvako zvinhu zviri kutirwadza kutadza kubva kuti tozviita sei atatopererwa.
Mutungamiri weBotswana ava Mukwetsi Masisi nemusi wechina svondo rapera vakadzika mutemo weemergency COVID-19 amendment number 2 regulations of 2020 uyo unorambidza zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika kupinda munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana mai Unit Dau wabvuma kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushungurudzwa nemapurisa nemasoja. Asi amai Dau vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezvinhu aya ari kutarisirwa kushanduka nechimbi chimbi muchure mekuita musangano negurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kweBotswana vakakiso musi pamwe chete navamasisi.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvisiri kuda kudzoserwa kumusha, asi nyaya iyi takaiizeya nemusangano wandakaita negurukuta rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kuti tione kuti vanhu ava vangabatsirwa sei. Ndinotarisira kuti minduro ichavapo mumazuva mapfupi pfupi anoteera.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi pakaboro University College of Law vaCharles Kungwengwe vanoti adeuka yadoweka mvura yemuguchu haidzorerwi kune avo vakadzoserwa kumusha nokuti pasi pemutemo state of emergency kodzero dzevanhu hadzivanzoremekedzwi.
Ndinogona kuti mapowasdeo kudipota vamwe vanhu vanoona sekuti danger to the city kuvaaenda kwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
7 kuti havana ruzoro zero panyaya yekuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumbunyikidzwa. Asi vamukono weshuro vanoti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingasvika mazana mashanu zvichaendeswa kumusha mumazuva mapfupa ari kutevera mushure mekunge hurumende yava masisi yazvipira kubatsira nemabhazi vanhu ava. Vamukono weshuro vanoti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe izvi zvakakumbira rubatsiro kumuzindo weZimbabwe muBotswana, vamwe ndokuzvipira kumapurisa ari kumativi mana enyika iyi. Asi tsvakiridzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kumanikidzwa kubuda muBotswana, uye kutaura kuno vanhu vanodarika mazana mana vakachengetedzwa paPlumtree High School mushure mekudzingwa muBotswana. Vanhu ava vachange vari pachikoro apa kwamazuva makumi maviri nerimwe chete vachiongororwa kuti vane chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete, sezvinodiwa nemutemo wenyika unobata vanhu vanenge vachibva kune dzimwe nyika dzine dambudziko reCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.